nyaya yakaitika nezuro ndeyekuti takange tichiita dump site clearance tine greba randandinaro ndiri pasite tatina contract kwatanga tahaya mubudikidzo nehope yandandachema kuna MP kuti ndibatsire pakubata wanika kwegreba iroro ratingati inenge iri etipa inenge futi ine front end loader. Saka taita saizvozvo ndaunganidzwa kuti maresources dzenhau yanga ichinetsa yanga ichikurumbira muchiona muguta reHarare kuti marara ari pese pese zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tabva taakwaiwo maservices egreda iroro kutinge tichiita dump site clearance muHeathcliff. Saka chakazondishamisa ndechekuti ndiri pakati pekudaro ndakawana polisi ichiuya ikakomba pandaa ndichiita basa. Asi mukuita basa kwandaa ndichiita ini tatisina vanhu vatatinawo yatingati iyo clean up campaign.
Ko ndianani vamaishanda navo?
Ndaive ndingori ini na contractor na operator ai operator a front end loader ichikanda marara mutipa. Panguva iyoyo takanzi timiswe basa mapurisa vakatitora vakamboti ndiite nana vechinguva ndichivabvunza kuti ko inini mhosva yangu yandapara ndeyeiko. Havana kunge vachinyatsondipa kududzira kwakakwana. Papera chinenge chinguva chakati o ndopakazouya airatidza kuti aive mukuru pakati pavo ndopaakazotanga kuti zvamuri kuita hazvibvumidzwe. Asi nemubvunzo wangu wanga uri wokuti ini chandaita kuhaya sakansela equipment yekuti nge ndichikwanisa kubvisa marara sezvo zvamunoona kuti musha waipa.
Ko zvinonzikana nemapurisa vanhu vakangoungana vakawanda zvinogona kuzokonzera kupararira kwechirwere checovid-19?
But my understanding ini ndeyekuti law and order ibasa ravo rekunge vachiona kuti kune order here musociety zvichireva kuti vachinge vasvika panzvimbo kana dai kunze pava pane vanhu vakawanda vangadai vakadispesa vanhu vose hangu basa rangu ndichienda naro chii mberi. Asaka ndichamisa ndakabva ndanzi chimirai chisaizvombo pasi chiregai kuita clean up campaign yenyu chiuyai kumapurisa muchitsvaka clearance.
Pane chakaipa here kuti mupuwe mvumo nemapurisa yekuita basa iri?
Mashandira atiita semacouncillors kana riri basa rekuti ndawana chibhorani chikuda kudrilla ndidi police clearance. Kana kuri kunzi ndawana zvandawana kuti ndigadzire tara kana pothole patching handidi police clearance ibasa rekuti ndinongoita ndisina kumbosika police clearance. Asi dai kuri kunzi ndanga ndakokera kuti pakuda tika clean up campaign maresidents arikuda kuuya ipapo tinoona kuti panenge pave need kunge pave police clearance. Saka ndakashungurudzika zvizhinji kuti kana zvematongerwo enyika zvaakusvika pakadai paishu yeservice delivery zvinenge zvaakutotyisa.
Makazobvumidzwa here kuenderera mberi nebasa?
Ini sokufunga kwangu ndavatsanangurira ndakafunga kuti ivo vachati aiwa mumwe musi hazvina kunge tanzwisisa zviri kuitika enderera henyu pamberi nechi nebasa renyu. Asi ivo vakazenge vati aiwa imi michitomisa iprogiramu yenyu nokuti ndo iri kuunganidza chii vanhu. Inge vanhu vacho vanga vakaungana ini kuti ngave neruzivo kuti vanhu vanga vakaungana zvekudaro handina kunge ndaona sekunge vanga vakanyanya kuungana zvakadaro. Asi programu yakatomiswa blessing handina kuzokwanisa kunge tichienderera mberi.
Ko vamamatsvaga kuti vaite basa ava zvinenge zvaufambawo sei?
Vanhu vandanga ndakahaya ava anenge arivo maprivate contractors vanenge vasinga vasati vambosangana nezvakadai zvinhu zvakativakatya madzavo zvokuti vanhu vaakutotya kuti vanga vachiita basa mumusha uyezvo zvinhu zvaava kutotyisa kuti basa range richiitwa rekubviswa kwamarara chinove chinhu chatatisingatarisiri kuti chinga chichiwanikwa mudzisi eg blessing.